Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu gunyana 6 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tarasikirwa neumwe wedu hongu pano kunange pane mashoko nemuono wakasiyana siyana, asi kune zvakagonekwawo naVamugabe vari panyika. Hakuna unogona zvose. Vanhu vane kutadza, vanhu vane utera, vanhu vane zvinhu zvakawanda zvinogona kurema.
Vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vashaya nhasi mangwanani kuchipatara cheGlenigles Hospital kuSingapore. Mapato ezvematongerwo enyika anoti nyika yarasikirwa zvikuru nekushaya kwavaMugabe. Zvizvarwa zveZimbabwe zvafa mumhirizhonga iri kuitika muSouth Africa zvava zvishanu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Gabriel Mugabe vashaya nhasi mangwanani kuchipatara cheGlenigles Hospital kuSingapore. VaMugabe vashaya vava nemakore makumi mapfumbamwe nemashanu ekuberekwa. VaMugabe vakaenda kuSingapore muna kubvumbi vachirwara neurwere husina kunyatsotsanangurwa. Vakabviswa pachigaro nemauto muna mbudzi 2017 mushure mekunge vadzinga vaive mutevedzeri wavo vaEmerson Mnangagwa avanova mutungamiri wenyika pari zvino. Vachitaura nevatori venhau nhasi muHarare, vaMnangagwa varumbidza vaMugabe semunhu akarwira rusununguko rwenyika uye akaita kuti vanhu vawane minda iya vakatora kuvarimi vachena. VaMnangagwa vati vanochema nemhuri yavaMugabe zvikuru mudzimai vavo nevana. Asi vaMnangagwa havana kuzivisa kuti mutumbi wavaMugabe uchasvika rini munyika.
The death early this morning in Singapore of the founder of our nation and iconic leader of our struggle for national liberation, Comrade Robert Gabriel Mugabe, leaves a big void in our nation. A veteran nationalist and a dogged pan-Africanist fighter, Comrade Mugabe bequeaths a rich and indelible legacy of tenacious adherence to principle on the collective rights of Africa and Africans in general, and in particular, the rights of the people of Zimbabwe, for whom he gave his all to help free.
Mutauriri weZANU PF vaSimon Kayamoyo vati musangano wavo wePolitbureau yeZANU PF vatara vaMugabe segamba renyika. Kuti tinzwe zvaitika, regai tiende kumutoro wedu yenhau Godwin Manguzha uyo ari muHarare. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu, Godwin.
Tinotenda.
Godwin, tanzwa kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vataura pamusoro pekushaya kwavaMugabe vachizivisa nyika. Zvii zvavataura?
Hongu, vaMnangagwa mukosi yapfuura kuState House vati ivo pachavo nemhuri yavo nenyika yese yarasikirwa nekushaya kwavaMugabe, avo vatsanangura semudzidzisi sakomanda, vachiti vakashanda zvikuru kusunungura Zimbabwe. Uye vanoti ivo senyika, sehurumende nebato vacharamba vachitevedza, vachibata basa rakatiwa naVamugabe rokuumba nyika kubatanidza vanhu pamwe nekusimudzira upfumi hwenyika.
Ivo vamunangagwa vazivisa here kuti urwere hupi watora vamugabe?
Vamunangagwa havana kuzivisa urwere hwatora vamugabe, asi chavangoita ndechekutenda hurumende yeSingapore nana chiremba vaikoko vavati vakabata basa guru pakuedza kurapa vamugabe kudzamara zvaitika izvaitika.
Vamunangagwa vazivisa here kuti mutumbi unotarisirwa kusvika munyika riini uye vacharadzikwa kupi?
Vamunangagwa havana kutaura kuti mutumbi uchauya riini, asi vanoti hurumende nebato rezanupf rinova rakatangwa navamugabe nevamwe vakadzura rusununguko vaona zvakakodzera kuti vape vamugabe ruremukedzo rwegamba renyika, uye vati ivo vatara mazuva okuchema kutanga nhasi kusvika pachavigwa vamugabe.
Godwin regatimbonzwa, tine mashoko avamugabe avamunangagwa pamusoro peugamba wavamugabe munguva yekutorwa kweminda. Tichinzwawo zvakare mashoko iwayo, regatimbonzwa.
Apart from landmark post independence transformations in areas of rights, education, social services for the eager to marginalize the black Zimbabweans, the late departed icon will be eternally remembered and honored for the bold and historic land reform program which he undertook. Through this program, indigenous Zimbabweans regained their long denied land rights to complete their sovereignty. For that, he was especially vilified, shunned, and punished by those who stood to lose from an end to colonial rights and from a just reassertion of African rights.
Godwin, tiri kunzwa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachitaura pamusoro pebasa rakaitwa navamugabe zvikuru panyaya yeminda. Izvi zvaungatsanangurira vateereri panyaya iyoyo?
Hongu, nyaya yeminda vamunangagwa vati ndoo rimwe basa guru rakabatwa navamugabe, kutora minda, uye vati vamugabe munhu akatambudzwa akatemerwa zvirango zveupfumi mushure mokunge abata basa guriro rokupa vanhu minda, chinove changa chiri chikonzero chikuru chakaita kuti vana veZimbabwe vaende kuhondo yerusununguko. Saka vati izvi ndo zvimwe ndo chikuru chinhu chikuru chakaitwa navamugabe. Vataura kuti hongu vakaitawo nyaya dzekupa vanhu bhidzo, nyaya dzekusimudzira vanhu, asi vati ivo kubato kwavo nekuhurumende vanoona sekuti iri ndo basa guru rakaitwa navamugabe rekutora ivhu nekuripa kuvana veZimbabwe.
Pane urongwa hwati hwaziviswa here kusvika paringuva ino?
Kutaura kwavataita navo havana kutsanangura urongwa hwokuti mutumbi uchauya riini kana kuti ucharadzikwa riini. Ndinoona sekuti izvo zvinhu zvinenge zvavacha taura munguva pfupi inotevera mushure mokunge vataura nevemhuri, asi vati ivo vanoramba vachingonamata vachichema nemhuri yavamunangagwa, uye vatendawo zvikuru amai Grace Mugabe vati munhu akamira nemurume wake pakurwara kudzamara enda, uye vati zvinoratidzawo rudo kuvana veZimbabwe vachiti ndo zvinenge zvichiona kuitirwa kuti kana mumwe wake akurwara munochengetana semhuri. Uye vatenda mhuri yavamugabe zvikuru seyamai Mugabe nevana vavo nekumira navamugabe mukurwara nemurufu.
Tinotenda zvikuru Godwin, mutori wedu wenhau Godwin Manguza achitaura ari parunhare ari muHarare. Mapato ezvematongerwo enyika anoti nyika yarasikirwa zvikuru nekushayika kwevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vemapato ezvimatongerwo enyika vakaita sebato rezano PF vanoti vamugabe munhu akashandira nyika zvikuru uye vanoti kufa kwavo kwavabaya panyama nete. Munyora anoona nezvemari muzano PF vaPatrick Chinamasa vati vamugabe munhu akashandira nyika zvikuru kubva munguva yehondo yechimurenga kudzamara nyika yavana kuzvitonga vasati vabviswa pachigaro chemutungamiriri wenyika muna 2017.
Tarasikirwa neumwe wedu hongu pano kunange pane mashoko nemuono wakasiyana siyana asi kune zvakagonekwawo navamugabe vari panyika. Hakuna unogona zvose. Vanhu vane kutadza, vanhu vane utera, vanhu vane zvinhu zvakawanda zvinogona kurema. Saka tinongocherechedza zvakaitwa navamugabe paupenyu hwavo zvakanaka nezvimwe zvisina kutifadza.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vati vose bato vari kushushikana nekuenda kwamupfiga nebwe kwaita vamugabe.
Munozviziva kuti pandima yoga yoga pane zvinogonekwa, pane zvinotadzwa, pane zvinofadza, pane zvisingafadzi. Saka tingati isu pakuona kwedu pane zvakanakawo zvakaitwa naMugabe zvinosanganisira zvavaizama kutseketudza kuti dei nyika yekwedu yava nerusununguko rukauya rusununguko asi rwakazenge rwonetsa nekuti vanga vadzokawo mutsoka dzekutanga dzevakanga vamiri vanga vanehusveta simba kana tingati vana Smith nehumbi mbindoka. So zvizvozvo zvakambotinetsa zvikuru kwouyawo panyaya dzedzidzo. Ndonga munodayira kuti dzidzo dzatifambe munyika muno zvinova zvinhu zvinofanira kuremekedza nokutendwa.
Kunyange hazvo chivanhu chichiti wafa wanaka, vachamisa vativo vamugabe vane zvavakatadzawo zvinosanganisira nyaya yekutadza kusimbaradza utongi hwejekerere muzimbabwe pamwe nekutadza kufambisa sarudzo zvakanaka panguva yavaive pachigaro. Mutevedzeri wemurongi wemisangano mubato rezapu vamujobhiza nuku vati bato ravo ranga richida kuti vamugabe vazofa havo vasiya vagadzirisa nyaya yeguku rahundi iyo yakakonzera kufa kwevanhu zviuru makumi maviri matunhu ematebeland nemidlands.
Kana paziwawo vanhu tinobata maoko tine urombo nokushayika kwamugabe. Asi isusu semusangano wezapu chokwadi ndechekuti aenda nyaya dzake dzisina kugadzirisiwa. Nyaya dzegukura hundi hadzina kugadziriswa. Nyaya dzekuuraya vanhu dzokupinza vanhu majeri hadzina kugadziriswa.
Imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vari mutungamiriri wemedia center vaErnest Mudzengi vativo vamugabe vakaita basa guru pakuwanisa kwavakaita veruzhinji minda kunyange hazvo vachiti chirongwa ichi hachina kuitwa nenzira yakanaka.
Vamugabe kana takanyanya kutarisana nenyaya yeminda vakaita chirongwa chokuti vanhu vapuwe ivhu. Hongu kana tikafamba muAfrika nedzimwewo nyika dzakaita sana Venezuela vanonzi vamugabe igamba nokuti vakaita izvozvo. Asi kana takanatsotarisisa zvechokwadi muno munyika tichaona kuti nyaya iyoyo haina kufambiswa zvakati tsvikiti. Muchaona kuti panga pane huori uye pakafa vanhu, minda yacho yakatoba icharimwi zvaparara.
Izvo zvatsinirwa neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vaimbova mukuru aiona nezveupfumi mubazi rezvemari munguva iyo vamugabe vaive panyanga vamasimba manyanya.
Panyaya yeminda yaiitwa the reaction of other political developments. Asi chida kunyatsotarisa zvechokwadi, Zimbabwe became a pioneer panyaya yeland redistribution. Vakabatsira havo panyaya yekuti vanhu vakakwanisa kuwana access to land, but at the same time hapana kuwanikwa a parallel solution yekuti land yacho isenzeswe zviri sustainable.
Imwewo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo nyika vaClaris Maduku avo vanoshanda nesangano replatform for youth development vaudza Studio 7 kuti vamugabe munhu airemekedzwa pasi rose asi aine zviso zviviri.
Sekuona kwangu vamugabe munhu yatingati pachirungu angari a larger than life character. Anowanikwa zvose zvatingakwanisa kuona pamunhu. Utungamiriri hwavo chekutanga wakapa Zimbabwe kuchitonga kusere semaZimbabwe tangachidada neutungamiri watakawana kubva kwamugabe tichingobva paindependence. Asi tinonise kufamba kwenguva vamugabe munhu anyanya kuda simba zvakanyanyisa zvokuti panguva yavazoshaya vanga vari munhu anga akugara siri kunze asina simba racho ravanga vazotorerwa nevamwe vavo vemuzano PF vanosanganisira vaemazano munangagwa vari kutonga pari zvino.
Vamugabe avo vashayikira muchipatara cheGlen Eagles Hospital kuSingapore vasiya mudzimai amai Grace Mugabe nevana vatatu vanoti amai Bona Mugabe Chikore, Robert Jr. naBelamine Chatunga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Umwe wevanhu vakashanda navamugabe kwenguva yakareba kubva nyika isati yavana kuzvitonga kusvika vazodzingwa mubato rezano PF varugare gumbo vanoti kushaya kwavamugabe hongu chinhu chinosuvisa asi matongero avo chinhu chisingakanganiki nyore sezvo vaitonga nedemo. Vagumba vanoti nhaka yasiyirwa vana veZimbabwe navamugabe ndeyemhirizhonga uye kusawirirana kuburikidza nekutyora kwavaiita kodzero dzevanhu pamwe nemabatiro avaiita vaipikisa. Vagumbo ndemumwe wevakuru vakuru mubato rezanu vakasungwa muna 1978 munguva yehondo kuMozambique vachipomerwa mhosva yekuda kupandukira vamugabe. Vanoti ivo nevamwe vavo vakagariswa mugomba kusvika nyika yavana kuzvitonga muna 1980. Vagumbo vakazodzingwa muzano PF muna 2015 vachipomerwa mhosva yekutsigira vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru. Asi vanoti kunyanga hazvo vamugabe vakanga vari munhu akaipa panyaya yekuwanisa vana veZimbabwe dzidzo pamwe nekupaminda kuvatema vanovatenda zvikuru. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Tine urombo zvikuru nekushaya kwavamugabe. Chokutanga muzvikuru wangu mwana wavamagumbo. Chechipiri takashanda tese kwenhambo refu. Asi ndinoda kuti ndipini wasi tichichema vamugabe nekushaya kwavaita tinenge tichishushikana kuti vamugabe ana kutisiyira good legacy nekuti legacy yakatisiyira ilegacy yeviolence yokurwisana kwavanhu yoku netsa vanhu nokusunga vanhu zvinova zvinhu zvataiva tisingafungiri. Pataiva hondo navana Chitepo taifunga kuti tinoda kuti tivake nyika yakasununguka nyika yavanhu vatema vanozvitonga bati muzukuru wangu uyu haana kuita zvataifungira kuti inofanira kuita.
Imi makagara navamugabe kwenguva yakareba kuMozambique, zvii zvamungataura pamusoro pekugarisana kwamaita?
Tiri kuMozambique vakandishungurudza ini navamwe vangu vakatiisa makomba tichigara semhuka. Saka ini handina hangu mashoko akanaka andingataura pamusoro pavamugabe nokuti he has left the trail of destruction iri kuti kana even nanhasi ukatozitarira Zimbabwe unoona kuti Zimbabwe yaita marara chaiwo chaiwo. Vaifanira kuita a proper succession plan.
Tinoziva hedu kuti munhu wese upenyu hwake anogona kunga asiri munhu akatsarukana kana kunaka asi ane chaakaitawo chaakanatsa. Zvii zvamungadonongorawo?
Kwandiri ini hangu zvoga sekudaro kwandaita ndinowana zvichirema chaizvo. Anyway, kana uchititaure zvinhu zvaakaitawo zvakanaka hazvo ndingangoti area yandinofungira kuti yakanyanyisa kugona yanga iri area yeeducation. Ndofunga akata education yakanaka chese kuti munyikana nhasi literacy rate yedu yakanaka iri kumaover 90. Inini yangoti ndizvozvo uye neminda odzo akaitora hake ine disorderly manner asi akatipa minda kana tokonewawo kungokonewawo kurima hedu.
Vanga vari mumwe wevanhu vakashanda navamugabe kwenguva yakareba varugare gumbo vari parunhare muHarare nestudio 7. Direct from Washington, the voice of America. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Pope Francis vaudza zviuru nezviuru zvevanovatevera zvaungana mune imwe nhandare kuMozambique kuti zvisaita pfungwa yekudzosera kana ruvengo. Dutu mpengo rine mafashamu emvura Hurricane Dorian radzikira mukasha hwaro kuenda pakati gorowani mushure mekusimudza mhepo yakasimba pamwe nekuzadza migwagwa nemvura matunhu eNorth Carolina neSouth Carolina muAmerica. Vanhu muBulawayo vatambira kufa kwavamugabe nemaonero akasiyana siyana, vamwe vachivarumbidza segamba chairo mukurwira rusununguko rwevanhu, asi vamwe vachiti nyaya yegukura hundi nehutongi hweudzvinyirere zvinoita kuti nhoroondo yavo isvibe. Taurai Shava anotaura notevera.
Mumwe aiva murwiri wehondo yerusununguko muZipra, retired Colonel Buster Magwizi, vati haizi tsika yechivanhu kupembera kufa kwemunhu. Vati kufa kwavamugabe kunonyanya kuvarwadza zvikuru nekuda kwekuti vafa vasina kutongwa panyaya dzavo dzekuurayisa vanhu panguva yegukura hundi. Vamagwizi vati kufa kwavamugabe hakufanirwi kureva kuti nyaya yegukura hundi haichataurwi nezvayo kana kugadziriswa.
Pachivanhu chedu hatipemberere kuti munhu anenge apfuura, asi tinofanirwa kurangarira kuti vamugabe ava ndivo honzeri yekushupika kwedu kwatinako nhasiuno. Chinotirwadza kunyanya nhasi uno ndezvekuti izvo mhosva dzese dzavakapara vamugabe hadzisati dzagadziriswa. Vafa vasina kugadzirisa mavanga aifanirwa kunge achigadzirwa. Handizive kuti ava vasara vakanga vainavo muutongi hwavo vachagadzirisa here nyaya idzi pane zvakajeka, kana kuti vachadzipushira kwaari iye mugabe vachiti izvo nokuti akafandiye.
Mugabe igamba rehondo yerusununguko akarwa achirwira kusunungura nyika ino yeZimbabwe. Saka izvozvo akakosha kuti tipote tichivarangarira semunhu akarwira nyika pamwe chete nana Father Zimbabwe Joshua Nkomo, vana Hepetitepo, vana Tongogara. Asi dambudziko ratinaro nderekuti vamugabe vakazotiwo after tawana rusununguko vakatanga kuputsazve zvavange vakarwira nekuda kunyanyoda kwavo masimba mapolisi zavo akazo areswa zvese zvavange vakavaka over makore akawanda.
Pandakaberekwa vamugabe vakanga vari mupawa vachitonga, saka asi matongero avo pavakanga vari mupawa ndandi chinzwa kurwadziwa because mukoma wangu akamushungurudzwa nenguva yekukura hundi. But pavakazobuda mupawa ndakanzwa kuvaregererawo, saka zvino ndinonzwa tsitsi because ndakanga ndachivaregera. Saka vari hero and penny Africanist.
Rebato reMDC inotungamirwa na Nelson Chamisa mudunhu reBulawayo vaSwithen Chirodza vatsinhirawo kuti mumatunhu eMateveland kunyanya nyaya yegukura hundi ndiyo inorangarirwa nevakawanda panhoroondo yeutongi hwavamugabe. Mufundisi vaAngliston Swanda vati vanochema nemhuri yavamugabe pamwe nenyika yose nekufa kwavamugabe. Vati vamugabe vanogona kuve mumwe wevatungamiri vemuAfrica vakakosha zvikuru pakurwira rusununguko rwerwere ruzhinji, asi vatiwo nhoroondo yavo inokanganiswa neutongi hwavo hweudzvinyiriri kunyanya kumazuva ekupedzisira. Mumwe wevechidiki muBulawayo vakidzanani Dhuve ati mukoma wake akabatwa negukura hundi zvekuti iye akapedza nguva akabatira vamugabe chigumbu, asi ati akazovanzwira tsitsi akavaregerera pavakazobviswa pachigaro nechisimba muna 2017. Vakidzanani ati anoona vamugabe segamba. Mumwe wevechidiki muzvare Nomsa Mabena vati vanorangarira vamugabe nekuti vakaita zvirongwa zvakawanda zvekubatsira nekusimudzira vechidiki vakaita saiye.
Hai, ndakazvara vatovepo mugore ra1995 kakura tinavo zvose, havaitibatsira zvose, achitisapota kubva tava mayuthi vaingokurudzira achitisimudzira semayuthi. Zvizhinji pazvakaitika tiri kumisha kwachitibatsira, chipiwa maloni chiita kuti tisimuke tiri vechidiki.
Mumwe zvewe vechidiki angozvidoma nezita rekuti Elizabeth ati anoona vamugabe semunhu aiziva zvaaiita uye akarongeka muutongi hwake zvisinei nekuti pane zvimwe zvinhu zvavakakanganisa semunhu wenyama. Elizabeth ati panguva yeutongi hwavamugabe mitengo yezvinhu yaisagara ichikwira sezviri kuitika mazuva ano, izvo zvatsinirwawo naamai Rose Nyati. amai nyato atwa mugabe igamba chairo uye vanoya vayemura nekuti vairamba vakamira nezvavanenge vataura zvisine nekuti vamwe vanhu vanofungei
waibvira munhu wese haana kurwira munhu wana airwira munhu wese saka gara pano zvinzwa zvisina kuita sezvatiri kuona nhasi nhasi zvinzwa kwira zvinzwaita sei michovha takukwira nema $6 isu kudhara kuna mugabe mugabe michovha taikwira nema 5 bob chingwa ndakagara maye makore nemakore nchitenga chingwa nemutengo wakaderera nhasi ini chembereni ndiri widho kuti mugabe aiziva kuti kune mawidho baba vemazuva ano nhasi havazivi kuti kune mawidho
vamugabe vakashaya nemusi wechina kusingapore uye urongwa hwekuvigwa kwavo huchiri kugadziriswa ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini taurai shava
Nengo yezano PF muAmerica vaFrank Guni vanoti vamugabe vacharangarirwa nekutora nyika kubva kuvapambe pfumi uye nyaya yekupa ivhu kuvatema. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mushanganya uye weStudio 7.
Vamugabe vakange vachitungamira zano PF kwemakore akawanda chaizvo pamwe chete nekubatsirawo kutungamira ku rwisa vapambe pfumi nekuzoita kuti nyika izowana kuzvitonga kuzere muna 1980 vamugabe nevamwe vavo vana vangomo nevamwe ndoo vakatungamira zvikuru chaizvo rwiswa kwevapambe pfumi saka senyika uye semusanga tinotarasikirwa nefounding father kana kuti mukuru munhu mukuru akatanga kutonga nyika yezimbabwe tinochema nemhuri yese yekwamugabe tinochema nemhuri yese yezimbabwe kunyangwe zvavo vanga vava munhu wakura asi rufu harujairike tinongochema tichiti nyika yese yarasikirwa africa yarasikirwa zanup f yarasikirwa nemunhu mukuru akabva nenhoroondo yokufoma kwebato redu kana kutangwa kwebato redu rezanup f
Asi katinoona kuti vamugabe vashaikira vari kuSingapore uyezve vazhinji vari kushora kuti zvakadai zvazoitika sei ini pari zvino munoziva here kuti urongwa huchafamba sei
hurumende nesu sebato rezanupf rikutonga muchanzwa mashoko anenge achibuda pamberi apo anenge achirakidzira kuti urongwa huchanyatsokufamba sei vamugabe pavakapinda muhurumende yekutonga vachivachita First Prime Minister wenyika vakanyanyokoshesa zvinhu zvakaita sedzidzo zvaita kuti vana vezimbabwe kusvika pari nhasi ndo vanhu vanonzi vakafunda chaizvo kupfuura vamwe vanhu vese mudunhu redu rekuafrica vakaetsawo kuti kuve neutano hwakanaka munyika makavakwa zvipatara zvakawanda chaizvo mukava netraining yevanoshanda mumabasa akasiyana-siyana vanga vaine chido chenationalism chekuti nyika yedu izvitonge zvakasimba vakatungamirira zvekare kuti vanhu vatima vane ivhu ravo ridzoke rinova ndiro ratakaendera kuhondo kuti tiwane ivhu redu tiwane kuzvitonga kuzere
vanga vari nhengo yezanup f muamerica vafrank guni vachitaura vari parunare muwashington dc namavelas mushanganya uye westudio 7 vateereri musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 pm apo tiri kutaura pamusoro pekushaya kwavamugabe kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misere yenhau dzanhasi vaimbove mutungamiri wenyika varobert gabriel mugabe vashaya nhasi mangwanani kuchipatara cheglen eagles kusingapore mapato ezvematongerwo enyika anoti nyika yarasikirwa zvikuru nekushaya kwavamugabe tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndokusiyai mina mutungamiri nkomo
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.